Vachitaura pamusangano waitwa nechipiri muHarare, masangano anotore Zimbabwe Human Rights NGO Forum, Zimbabwe Center for Community Development, Zimbabwe Civic Education Trust, neU Zimbabwe Trust ati, achakukwidza nyaya yekumatare, kana mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaramba vakanyarara nenyaya yekugadzwa kwekomishini iyi. Nengo yeZimbabwe Human Rights NGO Forum, Vashastri Njeru vanoti, hurumende inofanirwa kutevedzera zviri mubumbiro renyika nekuzadzikisa zviga zvirimo kusanganisira kugadza komishini yerunyararo iyi.
Kurudzira hurumende kuti itore matanho nekukasika kuisa pamwe chete komishini yeNational Peace and Reconciliation kuitira kuti mirizhonga iri munyika ikwanisike kugadzirisika. Izvi zvinoenderana nebumbiro remutemo rinopa iro simba rekuti hurumende ikurumidze kuisa pamwe chete komisheni iyi yandataura. Tikaona kuti hurumende iri kutora nguva yayo yainoda kuti iise pamwe chete komisheni yePeace and Reconciliation, inoona zvakakodzera kutora nyaya iyi kuenda nayo pamatare epamusoro eConstitutional Court.
Mushare Gladys Hlatshwayo vesangano reZimset vashoropodza nyaya yekushayikwa kwemari inonzi ndiyo iri kutadzisa kutanga kushanda kwekomishini iyi, vachiti uku kungoshaya hanya kwevatungamiriri venyika.
Hongu tiri kunzwa nyaya dzemari, asi hatisi hatifungi kuti nyaya yemari ndo inga yaite kuti titadze kukoshesa. Zvikuru sei takatotarisa nyaya yekuti iyo ikomisheni iyoyi ine makore. Pane mamwe makomisheni akaoperationalizwa asina makore, asi iyi ine makore. Saka tinovimba kuti isu tanga tiri kufungirawo kuti ndo yaifanira kutopiwa importance yakanyanya nekuti ine makore. Pane dzimwe dzisina makore, dai inga iri nyaya yemari nezvimwe zvinhu.
Vamwe vanga vari pamusangano uyu vaRashid Maiya veU Zimbabwe Trust vatiwo chiri kuwedzera mirizhonga muZimbabwe inyaya yemapazi ehurumende anoda kuita zvematongerwo enyika uye asingaiti basa ravo nemazvo.
Mirizhonga yetu vainyanye kuva dambudziko nechekuti dai iri mirizhonga inoitwa pakati pevanhu voga, mapurisa enyika obva apinda asina divi raakarerekera. Zvaiva nyore nekuti hapana munhu anoda kusungwa. Dambudziko rinoitika nderekuti kana pakaita mirizhonga, mapurisa anouya aine divi raakarerekera. Tinonzwa kuti vachihuri vakatotaura kuti ndivo vakakwanisa kudhira nemaissues nenyaya yemapato anopikisa, vachizvipembedza nenyaya iyi. Ndopanobva nyaya yedu yekuti kana tine mapurisa, handiti kana tine mabato ehurumende ane basa rekudzivirira nekuchengetedza vana veZimbabwe pasina kuti vari kubato ripi, tine mapurisa akadaro nemauto akadaro nemasoja akadaro, nyaya yemhirizhonga ingadai isingawaniki.
National Peace and Reconciliation Commission yakapuwa makore gumi chete bumbiro remutemo renyika kubva zvatanga kushanda bumbiro iri mugore ra2013. Vemasangano akazvimirira vanoti pasina runyararo hakuna budiriro inoitika munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mdadigwa.